isu sezanu PSU tiniga tukitande jokuti nemusi wechitatu tichange tiine solidarity match yedu na tiri kuita solidarity nemutungamiri wenyika vari kudanira kuti notive nemaelections kana kuti sarudzo dzinenge dzisinai mhirizhonga sarudzo dzichaitwa pajekerere sarudzo dzinenge dziine mikana yakaenzana kune vanhu vanenge vachikwikwidza saka isu sezanu PSU tichaona zvakakodzera kuti tisigire danho iroro ratorwa nemutungamiriri wedu nekuti ndekekutanga kuona mutungamiriri achibuda pachena kutaura kuti tinoda kuti sarudzo dzike pachena hongu pane mashoko anga ari kufamba ekuti zanu PF iri kuda kuita machi yayo mangwana musi wechipiri handizvo nekuti zvinokonzera mhirizhonga nekuti tiri kuziva kuti bato reMDC richange riine ungano yaro mangwana saka sevanhu vanocherechedza huvepo hwemapato akawanda zvematongerwo enyika uye anoremekedza kodzero dzevamwe dzekupa pfungwa dzavo nemuono wavo taona zvakakodzera kuti tipe zvibato reMDC mukana wekuti vatore mashoko avo nezvisi zvaangade kuita mangwana isusuwo sebato tochizoita urongwa hwedu nemusi wechitatu
muri kuona sei kuenda mberi nemamiriro akaita nyika ikozvino dispensation itsvai nenyaya dzemhirizhonga nekuvhiringidzana mukutsvakana netsarudzo dzegore rino kudai
mutungamiriri wedu webato vanova zvakare mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vari kubuda chena kutaura kuti hatisi kuda mhirizhonga hatisi kuda kuti vanhu kana vachiona zvakasiyana uye kana vachida zvakasiyana varwe kukuradzana kana kuurayana iroro idanho hombe rakakurisa murume zvematongerwo enyika kuti utungamiriri huzvipire kuti notava kutora nzira yakadai saka ndinoona kuti kana vatungamiriri vose vakaita zvimwe chete saizvozvo zviri kuitwawo navamunangagwa handifunge kuti tingaite dambudziko maringe nenhau dzemhirizhonga saka chikumbiro chedu seisiligendaei ndechekuti vatungamiriri vemamwe mapato ngavachiuyawo mberi vataure zviri pachena kuti naivo havatsigiri mhirizhonga isu seyusilige zanu p f takatotora danho rekuti kana pakawanika munhu anoita mhirizhonga akasungwa hatigoni kumutsvagira magweta anomumirira kana kuenda kunomira naye kumataredzi